zvinova zvakakosha zvatinogamuchira uye zvinokudzwa zvakare zvikuru takatarisana nehurukuro nekukakavidzana kwanga kuri kuitwa muno munyika yeBritain mumavhiki achangopera iwaya maererano nenyaya dzekupa inoitwa aid kune dzinyika dziri kuzhe kweBritain. Saka kuti hurumende yeBritain inge ichipa nyika dzinosanganisira Madagascar, Malawi, Mozambique neyeduwo Zimbabwe zvinokudzwa panguva yavanga vakasanganisana nekukakavadzana nevamwe vari mukati mezvematongerwo enyika vachiti musapa dzimwe nyika mari kana muri kuona kuti vemuBritain vari kutambura. Saka rubatsiro rwese rungakwanisa kuwanikwa runokudzwa zvachose panguva inoiyi, ende tinofunga kuti Zimbabwe inyika yakatarisana nebongozozo rekutambudzika kwechikafu.
Tichitarisa nzara iri kunzi yakabatawo kuchamhembe kweAfrica iyoyi, tingaona here chiri chinhu chekuti nyika dzakaita seBritain nedzimwe dziri kubatsira dai vasimudzawo ruoko rwavo vasvitsawo kune vakuru? Tiri kuona apa vatarisa vadiki chete.
Zvinhu zvinoonekwa kuti vakuru kana kuti vatingati macommunities ave anokwanisa kusimbaraudzwa. Ndava zhara yatiri kutaura nezvayo iyi yakakonzegwa neweather pattern inonzi El Nino iyayi. Saka panoda kuti wongu tisimbaradzai kuti vana vachiri kukura vari kunetseka nezhara vasvike pachinhano chokuti vangaenda kuchikoro vafunde zvakanaka uye vakure vane utano hwakanaka.
Ndezvipi zvamungatarisira kuti Zimbabwe yakanga yapiwawo chikamu chayo chemari yavangakwanisa kunge vachiita pakubatsira vana ivava?
Zvikuru tinobata pakuti utano, kuti vakure vakasimba vasina zvigwere. Saka kuti vawane chikafu uye muzvipatara munge makasimbaradzwa zvakare, ndizvo zvikuru zviripo. Asi tichienderera mberi tinoda kuona kuti nyika yakwanisawo kutarisana nokuti matambudziko akadai asazoitika mumakore anotevera.